Vamasiye, muri kuona sei nyaya yava Trump yekuti vari mhosva dzinotodarika makumi matatu dzavari kupomerwa dzekufukura hapwa panyaya yemagwaro anonzi akakosha zvikuru kana kuti state secrets vachitakura mapepa aya kubva kudura rehurumende vachienda nawo kumba vachikurukura nevamwe vanhu nezvemagwaro aya.
Yeah, inyaya yaya inonguva ichitaurika zvayo and inyaya iri kubudawo panguva yekuti maelections ada kuchiitika and tinozva kuti iyo nyaya yavari kupomerwa iyi yestate secrets inyaya hombe yasa inokwanisa kuti kana vakabatwa nayo mhosva iyi vanokwanisa kuonekwa vachienda kujeri. Saka mabudiro yaya kuita panguva inoiyi yekuti kuda vatrump vada kukwidzawo munguva yesarudzo uyezve vava nenguvawo vari mumatare dzimhosva nedzimwe nyaya inyaya dziri kungowedzerwa pamusoro pazvo but tichitarisa vedu nyaya yacho inyaya yakanyanyosimbura sainyaya iri very strong and yekuti kana vakazobatwa nemhosva vanokwanisa kuonekwa vachienda kujeri.
Tichitarisa izvo zviri kunzi zvakatorwa izvi kana kuti mastate secrets zvingaise America munjodzi yakaita sei sekunzwawo kwamuri kuita.
Yeah, tikuona kuti vachuchisi vari kutaura kuti mapepa akatorwa anokwanisa kuva akaisa America munjodzi yakati kurei uyezve kuri kunzi mamwe mapepa akatorwa anga ari mapepa nehama mumagwaro aitaura nedzimwe pamusoro pedzimwe nyika. Saka zvinhu zvokuti kana kuchinzi kuri kutaswa machages hakusi kungotaswa atinganzi kupinzwa kwakaita America panjodzi but kupinzawo zvekare kwakaitawo dzimwe nyika dzinoshanda neamerica vachionawo nezveyatingati international policy. Saka izvozvozvo ndizvo zviri kuitirawo kuti nyaya iyi izonzi ive ichibatwa mabatiro aikuitwa and uyezve vatrump vanzi vave vachizoita answer to those charges pamberi pedare.
Muchitarisawo semunhu ari kuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kwete gweta, munoona izvi zvichidzosera here vatrump kumashure panyaya yekutsigirwa kwavanoitwa nevebato remarepublicans kana kuti vamwe vari kukwikwidzana navo vachitorawo mukana uyu kuti vakwanise kukunda vatrump vari kunzi nevakawanda ndo vanenge vari pamberi?
Idzi nyaya dzakupomerwa vatrump dziri kuita dzichiwanda. Dzimwe dzacho dzakambova dzichiuya mumasure uku dzaiita senge kuda dzadzakarekerawo kunyaya dzematongero enyika kuita senge kuda mabe vatrump vari kunzi vari kupesekutwa nekuda kuti vada kukwidza but idzi nyaya dzakuramba dzichiwedzera dzichiisa zvekare yatingati America kana kuti security America pamberi. Zvinhu zvinokwanisa kuti zvive zvichiisa vatrump kuti vave at a disadvantage. Tatotanga kutoonawo vamwe vari kuvakwikwidza kunyanyanya ivo vapence pavakalonchawo kampeni yavo vachiita senge vaiita senge vari kusvora vatrump nemabatiro avakaitawo panguva yavakadyiwa pamaelections apa and tinoonawo kuti zvekare macandidates ari kutoita yatingati wotake a swipe kubva kuna vatrump nenyaya dzavo izi. Saka zvinhu zviri kuisa vatrump kuti vaivo vari at a disadvantage but tichitarisawo nguva yapfuura iyi tinoona kuti vatrump masupporters avo anoita senge asingavatarisi zvese izvi. Kuri kunzi vatrump vakwikwidza kuti vawana mukana wokukwikwidza ndinoona senge izvi zvavari kuitwa izvi hazvingave zvichiisa kuti vasawane mavhotes avo nokuti takaonawo panguva yapfuura yakuti vatrump vanoita senge vanotove nevanhu vanovatevera kunyange vavo vane nyaya dzavanenge vachidziteverawo zvekare.